Nyaya yecoalition haina kuipa. Inonzi coalition kubatana kwevanhu vane pfungwa dzakafanana vane zvidanga zvakafanana. Hauiti coalition nemunhu wane pfungwa dzakasiyana. Saka NPA haitomborambi zvecoalition. Asi so far hatisati taona bato rezvematongerwo enyika dzine pfungwa dzakafanana nedzedu. Zvanopera tichitobvisa zvedu, handiti hai vanhu vanodata coalition against them. Asi kana munhu achiita bato rezvematongerwo enyika anenge achiti tida kuzotonga nyika iyi nenzira iyi, nenzira iyi, nenzira iyi. Hauti kwaizi chekutanga ndimbobvisa aripo ndosanga kufunga kuti ndoita sei. Ndozvitaurwa nevanhu vecoalition. Saka hatina pfungwa yakadaro. Because varipo havagara 37 years, varipo 38 years zvinezvi. Ende haisi nyorongo tongovabvisa tautotanga kuti. Tatanga tatsvaga kuti pfungwa dzedu dzaka. Saka yekutanga pfungwa for example. Saka senche takarozoita pati nekuti mamwe pati rezvematongerwo enyika aripo anotofunga kuti nyika ine bumbiro remutemo rakanaka. Bumbiro remutemo riripo rakashata zvisingaiti. Rinorambidza nini vari kunze vakaita havakwanisi kuvhota kai diaspora. Ivo vainyepa kuti hanzi ipi zvirimo izvozvo zvekuvhota. Tautaurwa kuti hamuna. Bumbiro remutemo riripo haripi vanhu kodzero chaidzo dzekuti vanyatsosununguka. Saka panozopera zuva handingabatani nepati inofunga zvakadaro. For example MGCT iye akakambe nasitereki ichiti votai yes palast referendum. Ana Monzura akangorara kumba kwacho anotofunga kuti akaita chinhu chakakura sitereki chekutunzira bumbiro remutemo. Ivo vakashata zvavo. Saka ndinobatana nemunhu wakadaro pakuti uchazouina akatenge taura kugadzisa bumbiro remutemo. Iye haafungiri bumbiro remutemo rinofanira kugadzirwa. Imwe example ndeyekuti susense pati yedu inoda kuchinja mutemo yevashandi. Vashandi vemuzimbabwe vari kudzimirwa zvisingaiti. Temo yemadzimirwa vari kuita mabasa tinoda kuichinja iyeye. Hakuna muemployer anenge achibvumidzwa kuti aya zvinonzi mahearings, zvinonzi internal hearings ezvo. Tinga togadzira pato rezvehurumende rinoti kana wati mushandi haana kuita zvaunofunga munotoenda kutribunal iyoyo. Even zvepasi apa pahearing apa munodzika ikoko. Kure zvokuti employer anoti ari pamba kutogadzira manager wazi ndiye ari kuita hearing officer. Asi mamwe mapato akafanana naMGCT vanotofunga kuti zvakanaka izvo. Kwadzara nana Edikozaya vanotofunga kuti zvakanaka. Saka unobatana nemapato akadaro seiko.
Asi kama madhuku vanoti mavhota amuri kuwana apa mashoma zvikuru zvekuti vari kuti hapana kwamungasvika.
Vanoti mashoma stereki kusaziva kuti mavhota anoshanda chii. Aya mavhota atiri kuona ndeye by election. Ende mavhota atakataura kuti tiri kuda kuti vanhu vatizi. Vanhu ava vakatowanda even pautaura neni panapa. Kune vanoshandiswa pia. Vana madhuku vane pati ipi. NPA haisati yazikanwa sepati. Saka mavhota ari kuuya ari kuenderana nekuti hatisati tanyatsozikanwa. Hatikarwi mamidia. Patotaura chete sekutaura kwatiita newewo kukashoma sereji. Nini chete ndivi vanhu vanotongokavha NPA. Vati ukaverenga Herald, ukaverenga Tuesday, ukaverenga chii, ukaenda hapana paunotaurwa zvenpa. Kana vanotongodhisaidha. Saka vanhu vangatiziva sei. Saka tiri kuzikanwa mbijana, mbijana, mbijana. Uchazoona zvako kuti by 2018 panenge paudzwa election. Tozotaura mari dzavotaura kubuda wozwa kuti vashoma vautaura ndevati. You don't build any size Rome was not built in a day. Saka to expect the NPA to be known and to get my vote ipfungwa dzevanhu vari kuda kutaura zvati 1999 patakaforma MDC pata. It was a different historical process nguva yaya ngoti vanhu vangobva kune chakati hakuna imwe pati yakazomboita makurire ayaya. That's why MDC isina kutonga ka because havatozivi chii chinofanira kuitwa kuti uzowina mavhoti evanhu. Vakangomaona aya anonzi kutoona mavhoti edefault ekuti hapana umwe uripo iwo otobudirira. Ndo zviri kuita but mavhoti atiri kuona akawedzera hapana chatiri kumhanyirira izvi. Tiri kuda kugadzira musangano wedu asimba waakudiwa. Ko vanhu vasati vazvarwa vachazorega kuti votira. Kune vachazvarwa vachizovhotera NPA.
Ko idzo sarudzo dzacho muri kuonawo dzichibatwa zvamuri kufara nazvo here? Nekuti takanzwa dzakaitwa uchiundurwa mupane kuchema chema kwakanyanya.
Handifungi dzingazonyatsobatwa zviya zvatingati perfect. Kana utori opposition party muAfrica munomu tingoziva kuti kutotamburira. Ukada kuzomirira zuvaro unoti aiwa zvanaka stereki. Ari uizwa rakadaro iroro bcause ndo matongerwo atiri kuita kuno mukuona kuti zvinyini huri munomu zvakasiyana nekuti tiri kuamerica kana kuti tiri kunana France kwekuti kana uri Macron watongomuka wako ndauda kuita party mangwana vanhu vautokavha watova president hazviitiki munomu utomboshanda vachazogadzira kuti masarudzo iitwe zvakanaka pachange pauina bato rezvematongerwo enyika reopposition rinoziva zvariri kuita rinowina nekutamburira asi rawina rozogadzirisa kuti zvinhu zvifambe zvakanaka so izvezvizvi zviri kufamba zvimwe zvacho hazvisi kufamba zvakanaka but zvimwe zvacho zviri kufamba zviri right nokuti maby election hatizozivi kuti pajanuary election vachaita sei. Soda zinza teka kutu GPMR reforms like kutaa wita manomination. Atifaru nda hanzi nomination intangana 10 nyo vara na 4. Tengere chida uti nomination period. Yema ye kunome na makandes. Izi vikirese kutanga mande kushika Friday. Aninga chida kunome kwa anu nome kwa andao gaza wampepa zo gaza. Then by Friday, we take for the announce that we have to do it. You know, guys, I'm not blessing with that candidate. You can only mandate that 10, I have to ask that. And I don't know what to do with you. We certify to our candidate. But the nomination is not going to be closed. But you also have to ask that. This is not from us. I'm not going to be able to do it. I want to eat in the eat. It's not going to be able to do it. Over here, nomination process is at the affair. Those in the 2 hours with Gabin Squares are Gadaro. Then, of course, the Nezu Gutio, our ruling party, Russian Samari, Rumende Kamben. They made a Hesukuran because of Gadaro. Two are Tinagana Maris, the Kamben. As the Rumende Angasan Samai helicopter. Mkono, Vice President, and that's Utonga Nangav. Agufamba on a helicopter. Tasukuere, Agufamba on a helicopter. Chombo, Agufamba on a helicopter. I mean, where's the elephant is home, damage it. Do abuse KJI is an appropriate. So, those are no gadgets, but I think we expect that with the Zinama ideas are just that two Kumbira Mu gadgets are the good one in Zimbabwe. That's very good. Gavatamburi, the Rasafunga, we shall wear on a silver plate. And the Patagona independence. So, I'm not about a footy Pagafio. I don't negotiate Murungu with Iowa. So, even if we fight to get my elections in 2018, we will do our best under hard conditions without winning my interest of that business as soon as I can.